isu tiri kugununguna norongwa ihwohwo nokuti vashoma vanhu vanokwanisa kuwana magwara iyawa zvikuru aya tinoti maroja mumataundi kwozoita nemadzimai sezvo muchiziva kuti dzimba dzakawanda dziri mutara nababa uye zvinhu ndovanenge vachibhadhara magetsi nemabhizi akawanda vanaetelefoni madzimai havana zvinhu zvakadaro uye toona vanogara mumadhorobheni ndivo vanonyanyonetsekana nokuwana magwara iyawa saka tinofunga kuti dai vheki yaisa zvinhu zvinopa kuti zvive nyore kuti munhu anenge ari 18 years and above anga achikwanisa kunoregista kuvhota pasina kubvunzurudzwa zvinhu zvakadaro zvemagwaro kuti tiratidze proof of residence nekuti tiri kufunga kuti kana ane chitupa rinotova gwara rakakosha rakakwana roratidza kuti chizvara zvemuno muzimbabwe saka chei chakakodzera kuti chiregiste kuvhota
mati masvitsa here kuzeki chinyunyuto chenyichi tichiona kuti zvinhu zvakazvichimboitwa kare zvikazobviswa zvaakunzi zvidzoserwa
isusu pakabuda madraft regulations ezeki vakatitumidzira vachiti tinge tichikomentawo ndo zvinhu zvatakataura kuti dai vabvisa zvinhu zvakaita samagwara iwo kuti munhu unogara papi kana achida kuregista saka tatoshamisika taakuzviona kuti zvinhu zvatopfuurira mberi zvakutoitwa apa vana kunge vakatibeudza sema stakeholders kuti ndizvo here zvatobvumirana takawanda saka isi tachingofunga kuti dai yozeki futi yachideedza mastakeholders sezvavaita zviya kudeedza mapolitical parties macivil society nemachurches vachitaura nesu zvinhu zvakadai toonesana pamwe chete nokuti zvinhu zvakadai zvinenge zvichida kuti zvikurudzire vanhu kunoregista kuvhota pane kuti zvinge zvinotodiscourage vanhu kuti vaende kunoregista kuvhota
asi pane dambudziko here rekuti vanhu vange vachiwana magwaro iyaya epavanogara
dambudziko ritakariona kubva kare danga riri dambudziko rakanyanya zvikuru muvaurban areas takaona kuti pairegiswa vanhu 2012 ne2013 vakawanda muno zvikuru mayouth vakaafektwa zvekuti vakawanda havana kukwanisa kuregista saka teichitoti kana zeki tinge ichikontinua nokuyuda magwara aya zvinhu zvinotodiscourage zvichaafekta vakawanda zvikuru vechidiki ivo vanogara madhorobheni.